sedang level playing field ye doku diaspora especially ku America loku Europe aina ku mina zvakanaka nemairirano nenyaya yemasanction tikataura zvese tikati kana masanctions atoziva kuti akaunzwa neMDCT vanachavisa nanabiti vakanokumbira masanctions ku US Senate Republic Relations International Foreign Relations kuti itana sanction paZimbabwe ikaure government iyoyo ikaure saka anotaura kuti ise government iri kutonga sebato regovernment iri kutonga hatikwanisiwo kuti tikupei diaspora vote nendaa yekuti hatina maresources acho nokuti takabatwa nemasanctioni amakanokumbira aya saka naizvozvo masanctioni ngaabvisiwe diaspora vote yodi yochiitwa
asi vacharumbira choitika apa ndechekuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zvezimbabwe uyezve ava kudzivirira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviwane kodzero dzavo munoti zvakanakavo here izvozvo
zvakanaka vahwande pakuti zvizvarwa zvezimbabwe zvese kana zvichida kuvhota vanobvumidzwa kurejista kuvhota nokuya kuzovhota kuzimbabwe hapana chizvarwa chezimbabwe chiri kurambidzwa kuvhota munyika yezimbabwe asi outside zimbabwe tinongokwanisa kuti vanoshanda kumaembasi edu vavhote vamwe vakaenda kudhaiaspora nezvavakaimbira aizvo hatingakwanisi kuzvifacilitata izvozvo naizvozvo tinoti isu ndaendeyemasanctions emasanctions anga abviswa zvaiita kuti zvireruke kuvana vezimbabwe vanogara outside zimbabwe
asi zvoita sokuti ZANUPF kana kuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika pamusoro pezviri kuitika mune zvematongerwo enyika
handida kuti pane punishment iri kuitiwa hapana munhu ari kupanishwa avahwande nyaya iripo ndeyekuti nenyaya yemasanction iya yatinorwisana nayo kuti nyika yedu ibudirire iitewo sedzimwe nyika zimbabwe ino upfumi hwakakosha asi upfumi hahunyatsi kuti hubude zvakanaka kuti huvandire upenyu hwevana vezimbabwe nendaa yemasanction saka itiri kuti isu vana vezimbabwe kana vachida kuti vaone kodzero dzavo dzokuvhota kodzero dzokuvhota dzinowanikwa nevanenge varimo muzimbabwe munyika yavo kana vapinda muzimbabwe kodzero dzake anopiwa anonovhota free and fair but outside zimbabwe pari zvino government haisi kukwanisa kuti ifacilitate maelection kuti vanhu vavhote vari outside nendaa yemasanction
ko nai vacharumbira zvino zvizvarwa zvezimbabwe zvazvisina simba rekubvisa zvirango saka ZANUPF inoda kuti vanhu vose ava vaita sei
right aiti nyaya yekuti ZANUPF inyaya yegovernment government yedu yezimbabwe iri kupari zvino ZANUPF ndiyo iri kurana government yezimbabwe saka itiri kuti iyo vana vezimbabwe zvavanoziva kuti isu toda kuti tivhote asi kodzero dzedu dziri kutadziswa nenyaya yemasanctions vakahwisisa izvozvo vachaenda kune vanhu vandataura vaya vanachamisa vanabiti netimu yavo kumdc iyo yanga iri mdc yatsvangira vachaenda kuvanhu ivavo vonotaura nanabiti vokumbira kana vaita maprotest avo nezvavanoita voita kuitira kuti vanabiti vanzwe kuti vana vezimbabwe vava kukukumuka kuti isi hatikwanisi kuvhota nokuti ndii makaisira zimbabwe masanction now government haichakwanisi kuti isu tivhote from outside the country nendaa yechi yemasanction saka nyaya ngaidzokere kumuridzi wayo vahwande vanova iye yakakonzeresa kuti nyika yedu isvike pairi nenyaya yemasanction variko vanhu vacho havana kufa ngavaende vanobvisa masanction aya kuti vana vezimbabwe vakwanise kuwana kodzero dzavo